A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 4th, 2018, where today we'll be discussing about the cholera epidemic and its impact on families as well as the price increases. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Again, welcome to the Women's Roundtable. Today you are looking at the cholera epidemic, which has claimed 50 lives. We will also be looking at the price increases and how they affect families.
And to join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we're also live streaming. You can catch us at VOA Studio 7 and also VOA Shona and VOA Ndebele and join in the conversation right away.
Yes, and the Health Ministry yesterday launched an immunization program where it will be administering vaccinations to people living in the most affected suburbs of Glenview and Guwatana.
Let's take a listen to Dr. Portia Manangazara of the Health Ministry when she was talking about the program and what they're hoping to do.
Vagari vemuHarare takanangana ne4 suburbs kutanga Mbare, Glen Nora, Glenview neBudiriro. Saka taparira zviri pamutemo kuBudiriro tichitungamirirwa naMinister of Health vaOmoyo. Tanga tine zvakare meya weguta reHarare nevanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kumahealth workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Kuzvira kwenyu kolera yatekeshera muHarare pari zvino masuburbs 22 ane dambudziko rekorera asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs 4 andataurayo saka takawana rombo rakanaka senyika takapuwa zveemergency $500,000 zveoral cholera vaccine saka kubva musi wa 3 October kusvika musi wa 7 October vagari vekumbare Budiriro, Glenview neGlen Nora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva vana vechikoro tiri kuvaona kusikoro kwavo ikoko vamwe vagari vemucommunity kumacommunity center kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano tiri kuavoida zvipatara maclinic nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko rekorera munhu wese akasununguka nhomba yekorera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi saka as long as you are 1 year and above unokwanisa kunowana nhomba yekorera iyoyi tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora vamirire mukana wavo nekuti musi wesvondo svondo rineri tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.
We were hearing there from Dr. Portia Manangazira, the epidemiologist for the Health Ministry, talking about the program that they are having in some of the worst hit areas by cholera.
Yebo ke siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje lapho esicubungula khona ezikhathaza abesifazana. Namhla ke siphatha udaba lwesifudo secholera lona olwaqhamuka eHarare emalokichini yambalwa. Kodwa sizaphinda sikhangele njalo uhlupho olukhona elizweni olokuqonga kwentengo yempahla. Siyananzelela ukuthi impahla iqongile ikakhulu kumaviki lenyanga ezimpalo ezedluleyo. Kodwa abanye bathi ingani ukuqonga lokho sokuphezulu kakhulu kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali lezinye nje inhlelo zikahulumende ngosiba lukhulu webhanga elikhulu ele Reserve Bank umnumzana John Mangotya kanye lo bona ngezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube. Njalo ke lapho elimzwe ekhuluma ke ubeke ngudokotela Portia Mananganzira yena ke ubechasisa ukuthi kule jekiseni ezabe ihlatshwa abantu abahlala emalokitshini lapho okulesihudo se-cholera lesi kakhulu njalo abantu kumele behambe bayihlatshwa amalokitshi lawo kuyabe kuhamba nje ixesha labo lingafika behambe ubebalisa nje ukuthi obani babehlatshwa nini kodwa amalokitshi lawo agoqela iGlenview, iGlenora, iMbare, iKuwatana, lePutiriro. Yikho ke lapho abantu abahamba bayihlatshwa khona leyo iJackson. Kodwa ke nxa ufuna ukusitshela ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba ngomkhuhlane lo kumbe ngokuqonga kwempahla yezinto, ungathi tshayela ucingo usitshele ukuthi kuhamba njani njalo kuyini ofisa ukuthi uhulumende ngabe uyakwenza ukuqeda lolu hlupho kanye lokuthi abantu baphila njani njengoba intengo yempahla isikhuphoke kangaka.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutaura nhasi pamusoro pedambudziko rekorera uyezve iro rawanikwa iro richiuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reHarare saka tanga tiri kunzwa Dr. Portia Mananganzira veMinister of Health kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho chakatanga nezuro chekubayira nhomba vanhu vanomugara munzvimbo idzodzi dzakabatwa nekorera kuitira kuti vawanikwe ivo vachidzivirira kubata chirwere uyezve nekutapurirawo vamwe asi tinezve vamwe madzimai vanga vari kutaura vari imomo muHarare vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezvimwe zvavari kudzidziswa panyaya yekutapurirana chirwere icho chechekorera regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii
kwedu kutino kune mari rakabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vane ruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunzi iri kudi kuvhara zvatacheka zvese mune makavhara nokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini nokuona kuti vamachekera mavheji enyuwo tsvina imai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatinawo takawanza agwara takatoona kuti vanhu vanga vane ruzivo vanga vane ruzivo rwakakwana vachikoyekedzana kuti tinjira kune korera sikana uyajindo unongodiwa pa munhu pako sefa ijini pa ungodi itwe itwa kuziroji korea aiwa vanhu tichatakona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarare pamariro vozova ivo kuti akaiva vabata maoko achidi achienda roma kwadi achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaivo vanhu mushoka yanga iri kuchimbuzi ichisa ichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi
Kolera iri kuuraya kolera yapedza hama neshamwari asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei kolera kuutsanana kuti tichibva mutoilet togeza maoko tichibata chikafu togeza maoko chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa ende tinofanira kugeza mafruits edu hatifanirwi kungoti kumhoresana takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusatomhoresana zvachose tine hama yakaenda kunazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vakaadmitwa vaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzichienda ikumba because panapa pazarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious bva vadzoserwa futi kuhospital kunazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai vari muguta reHarare vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo zuva nezuva vanga vari kutaura kuti nyanya pamariro vari kuona kuti vanhu vari kupiwa dzidziso yekuti hamufaniri kubatana zvive zvatinoita zvekuti tokubatai maoko aiwa batane rova naizvibhakira uyezve pakugeza miriwo nezvimwewo vari kuti ivo vakadzidziswa kuti miriwo inofanira kuchekerwa pakachena zvimbuzi zvichigara zvakachena kuitira kuti vanhu vasatapurira dambudziko iro rekorera tanzwa zvemwe mudzimai achitaura iye kuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mishonga yekurapa iyo chirwere chekorera inenge iri kuti shomokei nekuti ari kuti hama yake yakabatwa nechirwere ichi asi haana kuzonyatsonzwisisa kuti zvii zvakazoitika saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti dambudziko iri riri kunyanyosanganwa naanaani uye zvekupi uye zvekuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti muwanikwe imi musingatapurirane chirwere ichi mungazive sei kuti anacho nevamwewo vari kuda kutaura nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munogona kupindawo muchirongwa nhasi tiri kuvhura mamicrofoni edu kuti mutaure tichinzwanana kuti muri kupi uyezve kwakamira sei kwamuri ikoko sa
Yebo ke labo abasanda kwesixhumase njengoba silazisile sicubungula udaba lwesikodo se-cholera isiqhamuke eHarare njalo sikhangela lokuqonga kwentengo yempahla. Ukuqonga kwentengo yempahla ke yikho ukukhanya kuthalise abantu abaningi elizweni amagabha avuzayo. Siyananzelela ukuthi abanye bathi lwezinye impahla basazitholi ezitolo. Kukanti ke lezi abazitholayo lazo intengo isehluke kakhulu kulalokho abebeyithenga ngakho izolo kumbe kuthange. Ngakho ke usitshayele ucingo usitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho kumbe usilandele kukhasi lethu le-Facebook kuvoaindebele.com lakho usitshele ukuthi kuhamba njani kumbe usithumele umlayezelo. Njengokwakhathesi ke sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo David Ndlovu, silo Khumbulani Ncube, uthi hello, silo Tinashe Box, silo uMike Mnikelo Dube, uthi yena usubukele ekhona ngale ke eSouth Africa ePretoria, njalo silo Prince Mushuna, liqhubeke lithi ubukele njalo lisitshayele ucingo, sizaphinda sikutshayele lathi usitshele ukuthi kuyini okufuna ukukhuluma ngakho khonapho, njalo kuyini okukhathazayo njalo izindlela bani obona ingane uhulumende angalungisa ngazo konke lokho okuhluphayo.
Ayi wathi da umbochingamidza vari pa live feed yedu pari zvino tinokuchingamidza isibusisiwe chezi ari kuti hello Zimbabwe. Islam Machazi, I think Istambo mutaura kuti hello family Ntombi Mhlanga Tokoza ari pano. Patrick Abraham Sungai Shamisa Chinotsimba ari kuti makadiko. Thomas Junior Chivenga vari pano. Tembani Gwerewe ari pano. Tonderai Marwira ari kuti hello. Tembekile Mhlanga Njimba ari kuti ndinofarira chirongwa chenyu, abvaisa hati yake. Tendai Mashonga ari kuti hello sisimavi, makadiko mukoma. Tendai kana kuti ndisisi handizive kuno tiri nani zvedu. Also Tambenge taisa post yekuti munyore mafungiro enyu, saka regai timboverenga vamwe vanyora. Pana Show Piri ari pano ari kuda kuti tigomubata. Edison Ndawana ari pano ambonyora achiti iyo nyaya yekorera inyaya yepombi dzakagadzirwa kudhara chaiko chaiko, dzinoda kuti dzigadziriswe zvakanaka kanaka uye zvari kushushika naye achiti ko vari kuita basa rekutengesa mari, mari vari kuiwana kupi vanotengesa mari mumigwagwa. Ari kuti ndifonerei ndobva akanda namba dzake ino kuchibodo ari pano ari kuti tichakupai pfungwa dzedu abva atipa namba dzake. Kane Makuhana hanzi ndifonerei. Christopher Matare hanzi please ndifonereiwo. Tafi Zingwe ari pano. Nyasha Manea ari pano akanda namba dzake ari kuZimbabwe ari kuda kuti ataure. Tonderai Mbachimbanje. Hanzi namba ndinoisa asi hamutifonere ndobva akanda zvakare namba dzake. Saka aiwa ndinoshuvira kuti nhasi mukoma tonderai muchapinda pachirongwa nekuti nhasi tiri kutora vanhu vese nekuti munhu wese anogona kunge achibatwa nedambudziko irori rekorera uyezve nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Talent Mapisa ari kuti government haina hanya nevanhu, dai vambounza vakuru pamhepo tivabvunze mubvunzo nekuti zviri kuitika munyika tinoona hapana chiri kunyatsonakidza pari zvino. Saka ari kuti dai imi maikwanisa kuti muunze vakuru ivava vatinyatsokuvabvunza kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo. Maleni Rock Rukoche ari pano anyora namba dzake achiti call me. Pardon Mugumbati hanzi chiko chiri kuitika panyaya dzemari. Saka ndo zvimwe zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu uyezve pane vamwe vambonyora vachiti tivafonere. Saka aiwa tichawanikwa isusu tichikufonerai. Takamirira zvedu kuti tinzwe vanyarikani vedu vatakamirira. Takamirira Dr. Posha Manangazira avo vane chirongwa chakaparurwa munzvimbo dzarura nekorera. So I've been reading here some comments. I had posted a post earlier on from some of our followers on the Facebook, Shona Facebook page. All of them seem to be saying the same thing, that they know that, you know, the main cause of cholera right now are the older pipes and government needs to replace those. So they are saying, government, we need to call some representatives from government so they can come on some of these programs and, you know, these people can call them to task.
Yes, and it's fortunate that we are waiting for such people here. Mm-hmm. And we also joined by Forgive Mahlangu, Natalie Sivizi. Yes, Sivizi, Forgive Siatabuti, Ulawi, Ulatilapa, Esu, Emsagazwe. kubabona kude njalo sithanda ukuthi silikhumbuze ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo uthiwa subulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 elizweni ubungaqhamukanga kakhulu kangako kobulawayo baningi abalaliswayo ensukwini ezedluliyo becatshangela ukuthi mhlawumbe balawo kodwa hhayi kuficakala ukuthi ayisiwo sakhulumakele lesiphathamandla salowo manisipala wasitshela unkosikazi nesesasifanda ukuthi hhayi laba abantu kuficakela ukuthi abala mkhuhlane wesihudo seholela kodwa ukhona wabhubhayo okwakuthiwa uvelela eHarare obulawayo ngenxa yalowo mkhuhlane lomunye waficakala elawo kodwa ngezinye indlela singathi bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa yikuwu-container ukuthi ungasabalala ugcwale emalokitshini wonke ngakho nje asikaze sizwe ukuthi abantu bathola amagabha avuzayo ngawo khona le eGwabalanda, eNjube, eLuveve, eMagwegwe, eLobhengula hhayi kodwa ke uhlupho lwamanzi luyalube khona kokuthi kwesinye isikhathi kuyavalwa amanzi kwamanye amalokitshi kwathi impompi zabo basazilungisa kodwa nxa kwenzile lokho kuyabe kulamatanka awamabhawuza ukuthi abantu bengahamba bayithatha khona amanzi ke kwenzela ukuthi ngoba umkhuhlane lo kukhanya uyamemetheka kakhulu nxa ungala manzi ahlanzekileyo njalo izibi ukuchithwa lakho sakhuluma le council yathi iyazama imizamo eminingi kanye lokulungisa izitichi lezo umavila sebentshela ngazo ukuthi lazo khona ngali emalokitshini eHarare bakhala ngakho ukuthi uyafica abantwana bedlalela esitichini esidubukileyo kulamanzi alengcikeza okuyikho kwenza umkhuhlane le umemetheke kodwa ke lapha kuhlelo sikhangelela ukuthi sizabalaye udokotela ovela kuhulumende ozasichasisela ke ukuthi bayenza imizamo bani ukuthi benqabele lokho njengoba selitshelile ngejekiseni leyi abayijova abantu ukuthi bengabi lalo umkhuhlane.
We continue to take some of our people that are coming in on our Facebook pages. Thank you very much for following us. We are talking about cholera and also the price increases. So today we're opening up our mic. You can literally write your number and we will call you so you can give us your take on the issue. As you know, currently 50 people have died from cholera. I spoke to Dr. Manangazira of the Health Ministry earlier on and we are expecting her on the program, but she was able to say that they are trying to contain the epidemic and what they've also done is they have actually been able to start vaccinating people in the most affected areas. But let's go to Mr. Samuel Wadzai, who heads a vendors association in Harare. Hello, Wadzai, makadi enyu.
Tinofara sisi makadi yemi.
Ai wadi chimbotisa nangureo kuti kwakamira sei panyaya ye vanotengesa mumigwagwa. Tichiona kuti vakange vambobviswa nehurumende vachinzi ndivo vamwe vari kuunza dambudziko iro rekorera.
Zviri kungoendera mberi hurumende iri kushandisa zvakachisimba kubvisa mavenda mustreet nhasi chaiye tatoona marori akawanda wanda nemapurisa ezimbabwe public police vakabata navo nemapurisa ekanzuru vachitenderera muguta reHarare chinangwa chiri chokuti vetengesa mumigwagwa ngavabude chirongwa chavari kuendera mberi isu seboka ndofunga mavonero edu taranga taura kubva kare kuti aiwa dambudziko iri harigadziriswe nekumhanyidzana kwatiri kuona kuri kuita masii rinogadziriswa nokugara pasi poonekwa kuti zvingachinja sei kana pane maproblems aripo ogadziriswa sei saka ndo zvatiri kuramba tiona zvichiitika mumaguta ese haisi Harare chete maguta ese even kumasvingo kwandanga ndi kugweru tiringowana maripoti akadaro toona rongomhanyiswa every day in Madrid vachidzingwa kuti budai muri kukonzeresa outbreak yekorea.
Sangano renyu rinonzi chizvi uyezve rine mavenda akawanda sei?
Sangano redu rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation muchibingu zvichingomirira kuti VSED. VSED ine mamembers nyika yese muHarare kumasvingo kwamutare kugweru ine membership inosvika kumathousands kana taura mamembers like mamembers edu ari musystemu yedu but tinoshanda neese zvake akasununguka kushanda neboka redu tinomirira vese vari kurarama nokutengesa sezvo zvinhu zvakaoma munyika kudai.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kune mamwe maguta tichinyanyoona kuti nhasi matotaura kuti imomo muHarare panga patori nemapurisa anga achifamba achitsvaga kuti obvisa mavenda papi?
Na nyaya ndiyo ime chete, zirikunga tika marari, doza tukona zirikunga tika kune manga guta. Nyaya ndiyo ime chete kuti, wanwari kubiswa, muma matinga tumutau ni chaimo chaimo muya. Kundi ndai budai, ibai mchenge sera itapo. Patitambu zikoratina aronezi, nechirunga chibitu andike, wanwari kubiswa, pasi natana guze, kutu wenda kundu tenge sera kuti. Mchidungu ndirungo ti, taita rikila kuti, urumende lema kanzu. I was told that zisina kushambidika makastoma zacha uya atitenga mafungu hapana mvura asi watitenga vane hapana pokuendeza kumatereze kushambisa saka hatisi kugadzirisa problem taenda kugadzirisa problem ngativakire vanhu ngatikreate nzvimbo dzokundotengesera dzakachena dzakashambidzika hapana venda anoda kuenda kundotengesera wakashambidzika dambudziko ratingori naro izvizvi vanhu vari kunzvibvai pamuri kutengesera asi pasina kokuti vaende ende vamwe vari kunyeba kuti hanzi kune kwakavakwa kuti va mazenda saitu mnota atingotengese. Takaita uongoro esu marari nesu nesu. Mdinde kupi kwa ati mbuna na hendu tengese. Kumoto wa wakati wakuna wakwa suji. Taka tinge kumonye bera na kana tinga kwa chokwadi.
Aiwa, tinokutenda icha izu va wadzai ni mashuku enyi waya mbuwe nesu varakanaka.
Notenda sisi.
Bye bye. I hear you've got a call.
Yeah, onga ngichazisele ukuthi ube sithini umnumzana Siza. Thatha ke omnye njalo umnumzana uMike Mnikelo Dube. Siyakwamukela kuhlelo.
Eh, makadini.
Ai wathi nani makadini yenyu tikusaura nani uye zvemuri kupi?
Ndi Mike Mnikelo Dube, Pretoria, South Africa.
Ehe, taurai pfungwa dzenyu tinzwe.
Ah. Pfungwa dziripo ndedzekuti tikatarira zvinhu zvizhinji zviri kushanda muna Harare unowana kuti zvinhu zvakudhara. Saka zvezvichida kuti hurumende igadzirise iise zvinhu zvinyuwani ndokuti pamwe vanhu kuda health yedu ingave inenge iri nani.
Saka apa mune hama here dziri kumusha uye zvaivo vari kutii nemamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yechirwere chekorera?
Hama dzakazara kumusha, kuHarare dziriko, kuBulawayo dziriko, kunana Gweru dziriko, asi kuti ivo vanototaurawo kuti zvinhu zvakatooma. Kuoma kwekaita zvinhu inyaya yendingati yezvematongerwo enyika kuti hurumende yedu haitarisiri vanhu kuti vanhu vayo vangararama sei. Vanozvitarisira ivo pachavo, top brass yehurumende.
Yeah. Aiwa, mashoko makukutu mukoma, muve nezuva rakanaka. Munotaura Ndebele?
Ndinongoti taure hangu, ndiri muNdevere asi somunhu wakakura kune vanotaura Chishona. Ndangova zvese.
Saka imbokuluma inasisi sita hapana pamungotaura zvamamuri kutaura sita.
Kukuluma chaiko kunototi zvetseu.
Aiwa, pakanaka, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda zvikuru sisi mafelasi.
Bye-bye.
Ciao.
Our caller there, just like what others were saying, is also reiterating that he feels that some of the pipes, especially in Harare, are old.
Yes.
And things need to be sorted out. And he's also saying that the people that are actually in power are not there for the people. He feels they are letting the people down. And he says there has to be political will by the government to rectify the situation.
Yes, and we know most of it is the issue of money, because
yes,
they are talking of replacing, the municipalities always talk of replacing all those pipes. And you're talking of kilometers and kilometers of pipes, not just maintaining where it breaks.
Uh-huh.
So they need a complete overhaul of the system. But
yes,
as it is, they can only respond to breakages and maintenance.
Yes.
Yebo ke lapho siyezwa abalaleli bakhuluma okuningi okuchiyeneyo ngokwenzakala khonale eHarare ngodaba lwesifudo se-cholera. Kodwa ukhumbule ukuthi lawe ungasitshayela ucingo nje usitshele ufuna ukuxoxa ngakho phakathi kwayo leyo cholera, kumbe usitshele ukuthi kuliphatha njani lokho okwenzakeleyo ngombiko owethulwe ngusiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank umnumzana Gordon Mangudi akanye lokukhulunywe ngumnumzana Mthuli Ncube yena obona ngezemali. Likubona njani lokho abaningi bebekhonona ngokuthi sokulomthelo usukhuphukile ukuthi bawubhadale lapho emabhanga izimali zabo njalo abanye abathandi khonokho ukuthi sokwehlukanisiwe ukuthi sokule account eyinye yohlobo olunye lwemali yakwamanye yamazwe yama-bond notes laleyo futhi imali yamafonini ukuthi hayi kambe uhulumende ngabe zama ukuthi ubathathela imali yini kumbe hayi. Njalo siyezwa ukuthi intengo zempahla seziqonge ukumangalisayo lokho kwenzakele lokho. Usitshele ukuthi kwenzakalani kweyakho indawo.
Regeti mboverenga zve kune avo vari kupano pa Facebook page yedu ye VOA shona pana chengetai chirinda ari kuti maswera sei tiri kukunzwai but unable to watch because network problem. Aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa pana memory kudangirana ari kuti hallo kwa muruo sisi memory pano nasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekorera uyezve kana pane vamwe vadakutaurawo nenyaya yemitengo iri kunzi iyo yakwira. Kwese kwese uyai zvenyu tiwanikwe tichikurukura ipo pano nhasi tine tiri kukupai mukana vangave vari madzimai kana vana baba uyai nhasi tikurukure tiri kukupai mukana kuti titaurane tiona kuti zvofamba sei nekuti sekuuziva kwamuri kuita Ministry of Health kana bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvese zvarinokwanisa kuitira kuti rirwise denda irori rekorera ranyanyotekeshera munzvimbo dzakadai seGlenview nekuwadzana uyezve tirikuonawo vamwe vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibatanidza mari kungave kuri kuUnited Kingdom kuAustralia kana imo muno muAmerica vari kubatanidza mari vari zvikwata vachiedza kubatsira kuti vanhu vagowanikwa ivo vachitengerwa zvinhu zvakadai semagraves nemishonga iyayi yekunwa nemapiritsi ekuisa mvura saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino. Tuda kunzwa kwamuri kuti imi muri kuriona sei dambudziko irori rekorera uyezve muri kuwana dzidzo yakakwana here nekuti vamwe vari kutoti ivo vari kudzidziswa kuti kana muchinge masvika padambudziko rekorera irori kana pamichato nezvimwe zvakadaro vanhu ngavasamhoresana maoko parufu vanhu ngavasamhoresana maoko ngavangoita zvekudaiwo zvibakira kuitira kuti musawanikwe muchitapurirana utachiwana ihoyu. Star, over to you.
Yebo ke marvelous sisizwe ukuthi sesilomunye umlaleli ecingweni ngubani esilaye
Ntandwa Nkomo linjani?
Hayi siyaphila Mankomo ufona ungaphi kwelithu?
Ngise UK.
Oh kunjani khona ngapha e UK?
Kuyaqanda.
Ye kodwa kukaqandisisi kakhulu phela akukaqandisisi kakhulu njengoba singafiki esikhathini sokukodona. Ngapho selikuyiwe into?
Iye sesingena phakathi kwayo.
Selingena yeyi khona manje kuza kuqanda ngamandla ke siphakathi laphakathi.
Ya kuzaqanda manje.
Lathi vele sesiya khona. Ye ungaphosa elakho ke ngodaba lolo lusekuthi.
Iye thina ntasiko ekhaya kodwa siyenza nje ubhururu bethu ukuthi vathoni ngokwekhaya lokho. I think i-problem ekhona eZimbabwe ukuthi even nalaba abalamabhizimusi bakhongiwavula nje bengafakanga la ma-toilet. Mina I remember uhamba kwami khathi esekhaya ngoku-April ngangena even e-chicken inn. I-chicken inn i-toilet yangikhona i-flush kodwa ibhizinisi abantu bayathenga and baningi. Why amabhizinisi wonke eZimbabwe bengaqali ngokufaka ama-toilet bangakenzi amabhizinisi anjalo?
Ye mbona ingani imithetho iyababamba ngamandla ukuthi iyabaphoqa ukuthi kube le toilet kube le sambuzi kungabi le business ngoba unless usitsho ukuthi zikhona izambuzi kodwa zisebenza njengoba usithi ayingaflashe i-chicken inn.
Ye akonto chicken inn kuhlala kuthenga abantu. Ye
ye kodwa singathi maningi amabhizinisi
abantu abangakhokheli ilokhu zeni indawo abathekha indawo zonke lapho okulamabhizimusi khona abe health. Ukuthi khona indawo ezinjengako chicken inn amabhizinisi la amakhulu lapho kuhlala kuthenga khona abantu kulama-toilet yini? Ungakhangela indawo le emarenkini akulama-toilet. Abantu vele kabagezi izandla bayahamba bayithengisela abantu ukudla khonapho lezandla umuntu phongo uhambe e-toilet ayechama umbaye ngaphandle kagezi izandla.
Yeah, kodwa akhona phela lawana. Akhona lawana ama toilet awe rankini, lawana amaningi, lawana ama public toilet. Even la lawana kwazimbe lokho ekhona ho hype le city hall. Kodwa kumbe singathi kumele ukuthi bawahlambe angangcoli njalo asebenze.
Ye, anja bona ukuthi nxa ungena kwafana vele uhlangabezwa kuthu. Abantu bafunga ubhotshela phansi bathiye kunjalo, akulala hygiene ukuthi ngoba umuntu nxa engafica i-toilet ingaflash. Uyazi appreciate ukuthi abhotshele phansi khonapha.
Ye.
Kumele kube lelo khuzeni, kube abantu bebe strict, i-country ibe strict, ihambe ama-toilet by toilet, especially kuma-public lokhuzeni, kuma-public areas. Behamba be-check ukuthi khona ku-clean yini. Akwenzakali konke lokho eZimbabwe.
Yes, siyabonga. Manje njengabantu abahlala
khona, abavula ama-business, ababahloli ukuthi ama-toilet abo aya-functiona yini. Kula ma-resources amanzi ukuthi khona nxa umuntu engaya ngaphandle kumbe ayenza kwenza e-toilet uyakwanisa ukuflasha into zonke lezovela kula bantu abakusetshayo.
Ye, hayi, siyabonga nje ukusixhasa kuhlelo, siyawubonga umbono wakho. Kodwa ungasitshelela okugcina ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yempahla leyi, kuyathumezeka yini ekhaya ukuthi abantu bethenge?
Ye, mina uyazi ukuthi kuyangimangalisa izinto, of course ziyakhwela. Siyakhala, of course, kodwa mina into engimangalisayo lapha isinkwa, of course ngise-UK, thina isinkwa lapha e-UK sisithenga nge-$1.75. Ukhangele compared to i-pound le-US dollar, abantu bayabekhala ukuthi isinkwa engxa yela i-government, I don't know kumbe engxa yebadinga ukuyitheka okumbijana. Thina lapha isinkwa, of course, sisithenga nge-$1.75.
Yeah,
kulungile. £1.75. So mina uyazi kuyanzimela ukuthi ngitsho ukuthi khona izinto zakhona ziyadura. How? I don't know.
Yeah, ngoba bona bevele imali leyo bengalayo bengayiholi. Hayi, kulungile, sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo. Siyabonga umbono wakho, Manko.
Oh, kulungile.
Ube lesoko.
Siyathakazelela ukuthi engxenye uhulumende uza nceda abantu nje abanika imisebenzi. Ukuthi nje la uhulumende andivele lama-elections asanda kuphela. Ngaba banika nje i-chance ukuthi benze lokhu lalokhu here and there. Uhulumende la upresident usagijima nje indawo zonke. Uhambe ecela izinto, usacela izinto. Ama-elections asanda ukwedlula and uNovemba kakho khatshana ukuthi nguye othetha umbuso. Abantu kabamnika ichance ayenze izinto. Umnyaka lo mnyaka ukaphela sikafiki kulokhu zena eminyakeni ukuthi kuphele, sesiyafika ufozi kuNovemba kodwa ama-elections la asanda ukuphela.
Ye, nthemba balaleleke abantu
ukuvuka zikhona.
Siyabonga kakhulu.
Izinto zonke ziyadingwa.
Kulungile.
Abaniki lokhu zeni government ichance ukuthi ilungisise.
Regatings with Nemo Mtereri Varpanari. Hello.
Hello, Magadi. Enyu.
Tiri wadi tukisa ora nani uye zvemuri kupi mukwasha?
Muruta ora ona mananda ku South Africa kuno ku Johannesburg.
Taura yenyu tins.
Ndati nditange nokumukwasisa imi pamwe chete nemhuri yese Zimbabwe vari kuZimbabwe.
Aiwa, tinokukwasisa.
Ndoda kuti panapa paita inonzi mai vatsvamusana mwana akatsva dumbu. Dambudziko ravapo nderekuti munyika maindastry akavhara. The only alternative yasara nevanhu panguva yachiri inoyi kuedza kuzviraramisa vanhu vachiita zvitengeswa zvavo zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama. Zvinova zvezvimwe zvinhu zvinoitawo kuti chikamu chemhuri yese yemuZimbabwe chatangira nenyika dziri kunze iri nhau yokuedza kuda kuti upenyu hufambe zvakanaka. Tinozvinzwisisa chose kuti munyika takasangana nematambudziko akakura, more specially soon after the land grab. Pakanyanya kuita matambudziko edu. Asizve ndoda kuona mukana uno ndichitendawo kuti nezuro ndakanzwa muchirongwa kuti kune zvizvarwa zviri kuZimbabwe vari kuedza kuunganidza mari vachitsvagudza nemishonga nezvimwe zvese zvakawanda wanda.
ichokwadi
kuti zviwane kubatsira vanhu vari kumusha. Tinoda kukutendai nemoyo wakadaro. Kana vanhu vakakona kuva nefungwa dzine taridziro yakafanana naiyo yokuva positive, nyika yedu ndine chirimbo chekuti chinemwe stage yatichasvika ichaita kuti tiyemure nevari kumushavo vayemure, kwete kuti tingoramba tichingosora. Hapana chinobuda pahurumende, hapana chinobuda pahurumende, zvozodii kana taramba tichingodaro kuti hapana chinobuda, hapana chinobuda, hapana achazobudisa ndiani?
Saka mikurudziro yenyu ndeyekudii pari zvino taona zviri kutarisana neveruzhinji?
Kurudziro yangu yandina ndeyekuti pandati mai vatsva musana mwana akatsva dumbu, ndaanotida kuedza kubudisa pfungwa yekuti vezenders association pari zvino kana vachidzingirana nemapurisa kurarama kwavo vanokuona kwakaoma. Asi nguva imwe chete zvezvakare hurumende yasungwa neutare kuti izongorega vanhu vachitambudzika neurwere, endizvo zvichionekarawo zvakati kuti mumaresearch zvinoonekwa kuti urwere uhwu hunouya nokuda kwetsvina dzinowanikwa panzvimbo dzakafanana nekutengesa nezvimwe zvinozongoitika zvisina kunge zvisina kugezwa. Ndaifunga kuti kudavo vemavenders association vaimbogona kugara pamwe chete nevari mumaguta, vakuru vemaguta, madzimai avo, vana meya, vachikwanisa kuvakurudzira kuti pari zvino tanga tichikumbira kudai hazvo muine kurarama kwokutengesa mumboenda panzvimbo dzadza takataura, tozoti taona kuti chirwere chanyangarika chapera, togadzirirana zvakanaka kuti vanhu vakwanise kurarama neupenyu while the government is trying on the other side. Zani kuti tingoramba tichiti government inoti uku dei tadai, vanhu vachiti hazvigoni, but vanhu vachifa, vanhu vachiblema futi government. Handiti munoona dambudziko riripo vatesi?
Ehe, munogona
kuti kuda
munogona kuti dei nechirungu here?
Hurumende
mombotide dei nechirungu kuti vamwe vanzwisise zvamuri kutaura.
Okay, I'm just trying to say meanwhile problems are really affecting now each and everyone back home, more especially of all those who are at home. The only alternative for them to survive is about for them to sell any other goods which they think that could make their family to survive, to bring food on the table. But otherwise, I wanted only to say, while the government is trying also by all means to make sure that vaccine should have to be found to control this disease, so-called cholera, I thought the city fathers and also the vendors could try to find a solution and sit down and come up with a solution and try to listen to the local authority and go to those places that are designated for them to sell their goods, rather to go against the government. Because in as much as people are dying, those people again, they attack the government. And we know that the government itself is struggling. We know the reason why the government is struggling, because the government does not have money, and we are on serious sanctions that we are trying to come out of. And I believe that if we can work together by supporting our government and also not forgetting those who have been trying to seek for donation outside there by in America and Britain, we're really proud of you. And that shows that you have got your country at heart. Not always to have negativity, but to try to be positive with your country. Zimbabwe is our country. Even us who are here in South Africa, though we are not yet found the organizations that are trying to seek for donations and collect some money to help those people at home. But I wish also if we can have such kind of an organization like that, so that we can send money home to help our people who are in the hospital and those who are not yet also in the hospital due to the fact that medication is also running shortage in the hospitals.
Thank
you. That is my only request.
Thank you so, so much. Thank you very much. You have a blessed day.
Thank you very much for taking my call. I really appreciate it.
Bye-bye. Yebo ke nyezwa ukuthi ecingweni silo mnumzana Thamsanqa Radebe
yena ke ngukansela we Harare ekuwatsana. Ngasiya kwamukela kuhle.
Yebo, i-correction ngukansela eDivarasekwa.
EDivarasekwa. Ye, yona iDivarasekwa kungabe kule yedaba lokholera lolo olukhulu okwedlula amaye amalokichi. Kumbe lina hayi lingcono.
iDivarasekwa ka kulensuwa sila daba lolo lekorea.
Ye, belisathi?
Sila problem yekorela kulensuwa.
Ye, kodwa lina liyenzani ngama akula esingathi threat ukuthi ngaba khona zinjani izitichi azidubuki yini amanzi akhona kuyahlanzeka kule mfundiso ephiwa abantu uyiphi imizamo eyenziwayo ngalolu du.
Right, i-threat wo ikhona of course ngendaba yokuthi ama resources e-council aba malutshwane ukuthi sincede esingathi yona i-quick response or response time uma kungadubuka amasuthi. Njengoba usazi ukuthi iDivarasekwa is one of the oldest locations kule i-population esekhule ukudlula ukulungiselwa ayayiyenziwe khona. Abantu ababelungiselwe ukuthi bazindlu ababahlale ezindlini lezi sebebaningi kakhulu ukudlula ukulungiswa ayikakwenze khona. Njengalokho lathi njengomakhandela sesingene busy ukuthi sincede kwesinye isikhathi uyasitudeng tothatha ukuyimota kwami okuncane okungakwani ukuthi ngilithwane laba abantu abavulayo amasiweji ayabedukile ngensimbi zabo. Sometimes ngiyafanisa ukuhamba ngiyobachiya ngiphenduke ngizothatha insimbi zabo ngibebanike baqaliseke ukwenza umsebenzi ngokuba izimota zangkozingekho noma ukuthi azikwanelani ukuthi zingene yonke ndawo.
Ye, umsebenzi omuhle kakhulu lowo. Kodwa eminye njalo imizamo eliyenzayo njengekhansili kuyini? Liyancedisa idolobho lonke kumbe hayi nxa wena kuwadi yakho kungela dobolo ngako akukho kunye likwenzayo?
Right, kudolobha lonke leHarare kukusebenza esikwenzayo kuma-full councils yethu nakuma-meetings esiwayenzayo. Sinika izindlela esicabanga ukuthi elakusasa lethu lingalungiseka sivalele lo mkhuhlane ekuphendukeni. Kodwa emalokesheni uma sengisebenza ewadini ya sengiphendukile ngingekho kuma-committee meetings nakuma-full councils, le ndlela lazo engisebenza ngazo ezokuthi ngincede ukubonisana lalabo izisebenzi zekansile esekudistrict ya ukwenzela ukuthi sivune asingathi ngama-drains aba amanzi angaflowi alokho ehlezi noma ukuma okungabanga ukuhlane uma amanzi lawa angachiwa enjalo ngoba ayingcekeza.
Ye, kulungile sizile. Kodwa ungabamba khonapho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe sisathatha umlaleli.
All right.
Hello.
Hello.
Makadi yenyu sisi.
Siriko makadi yenyu sisi mave.
Hayi wathi wadi murikwi munaitwani uyezve muri kupi?
Ndinaitwa mire Marete ndiri ku South Africa ku Pretoria.
Ai wati pewo pfungwa dzenyu nedambudziko iri rakatarisana nenyika rekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo.
Alright, dambudziko iri ratiri kusangana naro kumusha okusisima verinoti rwadzei. Ndanzwa mutaura angachitaura manji manji achiti iye mavendors anofana kuti vanzwisise asi anofana kutarisa mativi ose nekuti 90% yevanhu vari munyika havana kwavanokwanisa kuwana chouviri. Vanoraramisa sei mhuri? Vanoda kubhadharira vana maschool fees. Wotarisira munhu akadaro anonzwisisa churudzii? Asi ini ndandiri kuvimba kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuclear vose ratasati dambudziko redu iri riri kunyatsobva papi. Mvura iri kubuda mumatepe ekumbaka handidi kukunyeperai. Ndakaendako ndakatadza kuinwa hainwike. Iyo pachayo yakatochinja ruvara. Vakakwanisa kupa vanhu mvura yakachena. Vokwanisawo kubatsira nemacleaning project kuti dhorobha roclinwa. I think zvinhu zvese zvirwere zvikaizvi zvinombodzikira kuwanikwawo treatment.
Saka tina kanzura vari panapa dai vaikwanisa kunzwa zvamuri kutaura regai tinzwe. Kanzura muripo here apo? Hello, Councillor, mripo here?
Ndiripo mikona.
Inzwa izviri kutaurwa nemuterera ari kuti iye chiwiro yake ndeye kuti dai paikwanisa kushandisika ipapa kuti vana vapuwe dzidziso yekuwanikwa vachigadzira munzvimbo dzavanogara. Ameno, in council there are there such programs where you're teaching your people in your constituency to clean up and make sure that the areas are clean?
Yes. Tine chirongwa sometimes chatinoti isusu teach them young. Teach them young inobata pakasiyana panyaya dzeutano, panyaya dzekuchengetedza nharaunda dzedu, kuitira kudoti kukura kwavanoita vange vachiziva kudoti kunaka kwekuonekera kwenzvimbo dzedu kwakakosherei ende uyewo kunobatirei ende uyewo iyo tsvina yachona yavane vachisanganidzana nayo inogona kubatsirika patinoti recycling. Vazvizive kuti tivakaunganidza inogona kuvadzorera kuti dzimari ivowo vanhu dzinozobatsira kana vanga vabereki vavo kana ivo vawane dzimari dzokutengawo mapensel nezvimwe zvinodikamwa kuzvikoro.
Aiwa, bata yenyu makadaro. Kola Miriam Mazvinzwa here zvataurwa nakanzura?
Zvavari kutaura tiri kuzvinzwa, asi so far tichakada kutaura mamiriro akaita zvinhuka. Munhu chouvira anochiwana kupi? Nokuti choda kutarisa kuti vanhu vari kuda kurarama sisimape. Havana chekudya, havana chekuti vakwanise kutengera vana mayunifomu. Zvikoro zvedu zvinobhadharwa maschool fees. Dai tanga tine zvikoro zvinoendwa mahara, zvaida kurerukira vabereki dzimwe nhau. Basi apo makada kutarisa kuti tinofanira kuti tibhadhare mari chikambu chinodiwa kana chibhadhara chinoda kubhadharwa. Saka vanhu vanokwanisa here kurarama pakadai?
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. Muve nezuva rakanaka uyezve musanete kuramba muchifona pano pachirongwa ndechenyu.
Tachenda.
Bye bye. Tine mumwe mutereri zvakare vanga vasoda kudomwa nezita. Hello. Hello, caller.
Hello.
Hey, taura yenyu tanzwa kuti mati hamusoda kudomwa nezita. Muri kupi caller?
Ndiri kuGokwe.
Kwakadii kuGokwe?
KuGokwe kwakaomba.
Taurai yenyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti chirwere chekorera chiriko, tiri kuchinzwisa. Mazenda tirimo, asi chiri kunetsa ndechekuti vanotidzingirira. Vatiti endai kwakati, sesu pano pasenda tiri kunzi endai kucraft. Kucraft kwacho ukaenda seri kwejira uri ndokutireti kunotorine tsvina imwe isingaiti. Wozoti ukapinda munobikwa zvikafu ukadya ukanzi enda mutoireti, aini haudzoki kwauri munhu wakanaka. Asi vanomanyisa vari panze ava vachiti kwanzi ndiko kune tsvina, ndozvinotirwadza izvozvo.
Saka mati imimi muri kuita zvekutengesa muri kuGokwe, dambudziko iri rekorera rasvika here kuGokwe ikoko?
KuGokwe hakuna korera.
Ehe, asi mishuwiro yenyu semunhu anoita zvekutengesa ndeyeyi takatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Tatimbokumbirawo kuti dei vanga vatipapo kutengesera pakanaka, pekuti zvinokaona first day yatokanya kudzingwa. Vanhu takanoungana murengi, murengi macho futi toilet dzirimo hadziiti. Vamwe vane vana vanenge vavanavo vachishanda navo, anongonzoenda unoita tsvinapo. Hapari kubikwa sadza, hapari kutengeswa mafiriziti, hapari kutengeswa makabhiji. Ndo matori noutsvina usingatomboiti.
Saka kuti munyatsotimi magutsi kana muda kuti mugadzirisirwe sei ikoko GoKwe kwamuri?
Isu tatimbokumbira kuti dei vaipa vanhu pokutengesera saipapo. Zvikuru sei nenyaya yekorera, toda matoilet nemvura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka mama. Tinofara kuti matitaura nemi muri ikoko kuGokwe.
Ehe, nokuti zvezvimwe zvokuti zvepolitics zvinongowanda. Isu tiri vanhu vokuno kumusha, asi vanenge vachitanzi vamwe tiri vanhu vokumusha. Unotonzwa nevamwe vakarudza mubato riri kutonga vachiti magoti madini takaura, manje zvinotirwadza.
Wo ndo zvamazwi avari kutaura ikoko? Aiwa, mazwi asina kunyatsomira zvakanaka, asi tinokutendai mama kunge manga muinesu, uyezve tinoshuvira kuti muve nezuva rakanaka. Saka regeni musati maenda, pazuva muri kuita marii nebasa rekutengesa iri? Pazuva kana muchinge matengesa munotengesa chii?
Tinongotengesa zvinobva kumuchati, tinoisa mazhanje nezvimwewo zvakangosiyana-siyana, maorenji nei.
Saka munowana mari yakamira sei ipapo?
Pamwe unowanga wasingokwanisa semazuva kuenda ndiri kupa mangwa chikwanza kuwana $20.
Mhm. Aiwa paka na taurei.
Zataita inina ambigari mutau ni musimuka kuenda. Sino gara zangu kumusha kwa mariseva. Tukira kombi tienda kuenda. Tuono kiengeta chidoka kumba.
Mhm. Aiwa mwe nesu warakana kama mama.
Aiwa marita.
Bye bye. We have another caller again. Hello, caller. Hello, caller. Hello, caller. Sorry, I don't know. I think my caller, maybe the phone is not very clear.
Yes, and we also understand Councillor Thamsa Ngwakadebe of Tsivarasekwa is also gone. But ubesichazisela ke lapho ukuthi kuhamba njani khona ngale lanxa yakhe wadinga la kholera kunenganga ukuthi bancedisana njani. Labanye lokuthi bayenzani njengekhansela.
Hello, muripo ere kola?
Yes.
Ehe, munaitwani muri kupi?
Yes, I'm Modesta Tawinga and Victoria.
Taura yenyu sisi Modesta Tinswi.
Hai, ndinongo kufunda ndingonzo ndikholera yazara kuZimbabwe saka ndikufundoze zviri kufamba sei.
Aiwa kholera iri kunzi yanyanya kutekeshera ku Madoroba. Uye zve parizvino yakauraya vanhu vanokwana 50 asi hurumende iri kuedza nepainogona kuitira kuti iwanikwe iyo ichipa vanhu mishonga nezuro vakatanga chirongwa chekupa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichochi ndo zviri kuitika
saka iri kuwanikwa kupi nekupi dzikozviri inogara kumasvingo vari kuti haisati yasvika
kumasvingo pane vainzi vakabva kuHarare vachienda ikoko kunenzi kune makesis womamwe akaitika ikoko nekwamutare nekubhulawayo asi kubhulawayo harisati yauraya zvayo munhu asi pari zvino vari kufa ndevanhu vemuHarare
hatipane chiri kuchinja here
muchiramba muchiteerera ipo pano regai timbotora vamwe sisi rambai muchiteerera ndo patichakupai zviri kubuda imi mozodzoka. Thank you so much. Bye-bye. Esther.
Yebo ke laba basanda ukusixhoma lanxa nje singasela isikhathi esiningi esiseleyo kodwa ulokhu lethuba lokuthi lawe ungasichayela ucingo ungene kuhlelo la usukhulume ngodaba lolu olwekholera siyakhumbula ukuthi lanxa lapho hlala khona ingekho kodwa kunengi okungenzakala ukuthi layo uqhamuke uthini wena ngempompi zamanzi khona ngapho uthini ngamanzi ajona ekhona yini ezimpompini njalo izitichi lezo ezamasewage azidubuki yini njalo wonke kule mfundiso yeneleyo yini ukuthi umkhuhlane lo lingawunqaba njani njalo konke khona okuliyakuthola yini sikhangele njalo ukuthi le ntengo yempahla iyakhuphuka abantu bakhala lapha bathi impahla azisathengeki intengo ebikhona ngenyanga edluleyo lekhona lamuhla nxa siqathanisa yehlukene kakhulu njalo ke sitshela wena ukuthi kwenzakalani njalo kuyini okunye osokusilela ezitolo njalo kuyini ofuna ukukhulumende akwenze ukuthi uhlupho lolulunge lube nganeno usichayele ucingo.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekholera. Denda iri riri kunzi rauraya iro vanhu vanosvika 50 asi rakanyanyotekeshera muHarare. Tinafaraiti Madidi ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti kindly call me ndobvaisa namba dzake dzekuZimbabwe tichaedza kukubatai kuti mutipo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya yedambudziko iro rekholera. Takaona nezuro bazi rezveutano rinotungamirwa iro na Dr. Portia Manangazira vachienda ivo kunzvimbo dzakadai seGlenview vachienda kunopa vanhu nhomba dzekudzivirira chirwere ichochi uyezve vari kuti nemusi wesvondo vachange vari kuwana mimwe mishonga yekuti chirwere ichi yekuti chirongwa ichochi chavari kuita chekubaya vanhu nhomba chiende kune dzimwewo nzvimbo saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kune avo vachangobva kupi nda muchirongwa chedu. Regai tende tiri kunzwa kuti pane muteereri. Hello.
Hello, mama Mavilas.
Magadi ko tiri kutaura naniko?
Nyama vangu magadi ndonzense.
Ngi fine fine ngibo.
Muripo zenyu.
Tiripo zvangu magadi ko kumuri kupi?
Ndile ndonzendala mpazi kankomo.
Yebo, kunuma usandakile lo. mina ngiya doba.
Bari ndibitele bitala. Ndikurumidza.
Okay, taurai tinzwe modzozo kuendesa ikuna stau. Taurai tinzwe
kuva. Eh, vane basa rakakura vanhu veZimbabwe. Hurumende ine basa rakakura zvikuru chaizvo.
Ehe.
Ava kurumidza kukumbira kukumbira zvinenyika vatimire mataiti manyi manyi. New pipes. Yani kuti vopota vachitaura, haindopera korera.
Ehe, aiwa
zvino. Kukumbira the basic very cheapest thing. Wachinja malaini wa wari kudhonza mvura. Wachera manyuwani voisa mapaipe plastic. The very cheapest thing. Sezvo kuitika muno muwanana Botswana muno. Havachashandisa that old technology yakafura kudhara yaya. Ine ngozi kuvanhu.
Okay.
Dzekudhara dziya dzine rusi dzinoita se haimbopera. Plus government yakakanganisa kugarisa vanhu. Ichingoregera. Ichita urbanization kutora vanhu mareserva vachivaregera vachiungana mutauro. Ine ngozi dziya.
Aiwa mashoko.
Sezvo kuona vanana DRC vanhu vanouraya nechiyacho chinonzi bhora because vanenge vakaungana.
Okay, aiwa pakanaka vangoma.
Mazvaro kune michini, the one chini chacha unogona kuita from Plumtree to Harare. Michini mantu unenge wachera wafura kubva. Uri ega uchizvisira jecha uchisa se vanhu vachitera mashure vachifushira mapipe eplastiki vokonekta from those pumps dzinodhonza mvura. Yoenda straight kwa vano supply vanhu. Vosiyana nezvakawanda izvo. Vochinda votsvaga marihombe hombe chacha voita izvozvo. Hazvimbopera izvozvo. Vanhu vawandisa kuHarare. Is overpopulated.
Aiwa mashoko akanaka chaizvo.
Vakakanganisa. Vakakanganisa vakuru vetu chacha. Varovanga kukanganisa. Unonzwa. Unoona nguva yevanana Sukuwere. Unonzi tichakugadzira. Nevanana Chombo. Tichakupai mastand kuHarare. Tichakupai mastand kuHarare. Why they can't build complex. Vanana Murewa. Wana nani more than complex for suppliers in ukoko vanhu vaona manyu hakuna kana dropo yakavakwa neZimbabwe the latest town yekunzi yakavaka iwaisa macomplex ikaisa ma shopping mall kuti standegile kana iwewe mabhele zvinogona kusupplier nhumbi dzako dzinobva kuAmerica dzichitengesa ikoko dzitengwa nevanhu kuunganidza vanhu kunge mbeva one place zvine ngozi
aiwa ichokwadi
chero masoja chero mapurisa chero ani chero ani nesi chero ani tichatofa tichipera neizvozvo zvine vanhu vasina pfungwa vatichinjei pfungwa dzedu tiite zva zvine musoro tidanane sezva Joshua Ngoma aitaura kuti itai sevana vevhu mudanane
aiwa mashoko akanaka iwayovataura
kati tikasadzidzisa vana ava muvadzidzise mari vachakushupai mangwana ichashupika mari ichapera zvese zvopera.
Aiwa tinokutenda iva mukoma.
Kuvera maraguna zvese zvipi. Havakumbira nekurumidza vachinje dzati ese malaini emvura yavachinje. Vaise new lines dzinodhonza mvura yakachena. Hazvimbopera izvozvo.
Aiwa tinokutenda iva mukoma muve nezuva rakanaka.
Yehocha iruva kuvanhu vese vakagara. Ukatarisa kumbudzi. Kwese kwanana mbudzi kwakwa. Kwese. Inzvimbo dzanzi dzakachengeta. Chifita Harare. Chifita makampani. Chita se. Vakangoregera because vaitsvaka makampeni vachiti garai kusina kana maplani zvine ngozi izvozvo mavhilasi zvine ngozi hombe chero iwewe vangavodzodza vanhu uchingovagadzira garisa payadhi bako sezvo zvataita papa uchinzi ndine marocha 100 payadhi toilet 1 zvine ngozi mavhilasi
aiwa tinotenda chaizvo vankomo muve nezuva rakanaka. Mr. Nkomo there is very passionate. And, you know, he literally is saying that Harare is overpopulated and the government should really take out the pipes that are there now and replace them with new technology. He was giving the example of Botswana and he was saying, you know, Botswana is now using new technology and a problem like cholera is caused also by overpopulation.
Yeah, ngoba infrastructure liana ya yenzelwe abantu abalihlekana kodwa abantu lokho besanda. Sibonge bonke abasixhasileyo kuhle lolwethu olivalelisayo ngusithandekile.
And tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi cheWomen's Round Table. Tinokutenda ichaizvo. Totenda vasamewo wadzai vambouya totendazve avo vanga varipo se vanotiteedzera paFacebook pamapage edu tese VOA Shona, VOA Ndebele. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare izvondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. Have a blessed evening. And hopefully next time when we meet, we will be discussing something more pleasant than cholera, which to this date has killed 50 people, with plenty more being afflicted. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night.